Vatongi vavirire dare repamusoro nezuro vakarasa mutongo wakanga watongerwa varwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu avo vakabatwa nemhosva nedare raMajor Street yekuronga muna 2011 zvekupidigura hurumende yaivaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe kubudikidza nekuratidzira sezvakaitwa kumiddle east nekunorth africa uko kwaidaidzwa kuti arab spring kwakaitika kunyika dzakaita setunisia egypt Bahrain, Libya, Yemen, neSyria. Vatanhatu ava vanoti vamunyaradzi gwisai vano vemutungamiriri wesangano reInternational Socialist Organization muZimbabwe kana kuti AESO uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaHopo Gumbo, Muzvare Antoneta Choto, vaEdson Chakuma, vatatenda Mombeyarara pamwe navaWoka Mudzimuto. Vatanhatu ava vakasungwa pamwe chete nevamwe vanhu makumi matatu nevapfumbamwe mushure mekuona kwavakaita vhidhiyo yekuratidzira kwakange kwaitwa kutunisia pamusangano wakaitirwa muHarare. Mushure mekutongwa kwavo, vatanhatu ava ndivo vakabatwa nemhosva yekuronga kuita zvemhirizhonga nechinangwa chekubvisa vamugabe pachigaro. Mushure mekunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro navagusai nevamwe vavo vashanu, vatongi vedare repamusoro vanoti vachausungwe navanezviuwa mambo vakarasa mutongo wakanga waturwa nedare pamwe nekubatwa kwavakaitwa nemhosva. Vachikuona vhidhiyo chete hakuratidzi kuti vanhu ava vaironga zvekupidigura hurumende. Pasina humbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vasungwa ava vaironga zvekukonzera mhirizhonga munyika. Mumwe wevanhu ava vaHopo Gumbo vanoti vari kufara zvikuru nemutongo wakaturwa nedare kunyange hazvo vakange vatopikira mutongo wavakange vatongerwa.
Zvokufara kuti mhosva yanga yakagara pamatunguru edu kwemakore anosvika kana 7 isati yanatsogadziriswa, tichiri kukumbira kumatare vatongi vakuru vedare redzimhosva rekuhigh court kuti vaiongorore zvakare tibviswe pausungwa hwatanga taiswa nehurumende yamugabe. Tinozwa kufara kuti nyaya iyi yabviswa. Zvaakuchitipa mukana wekuti tirambe tichishanda takabatana nevamwe vemunyika ino kuti rusununguko rwaanai Zimbabwe hunyatsosvika pakati chiriteki. Hongu takashungurudzwa, takagara mujere, takatongerwa community service, takabhadhara matsomondo atingati efine, takabhadhara mari yakawanda zvikuru, vamwe tikashanda community service asi tisati tazobvumidzwa nedare kuti timbomira kuita izvi dare ichiongorora nyaya yedu. Saka tinongoti kuvanai Zimbabwe, nyaya yekurwira rusununguko pachi pamwe izvi zvaratidza pachena kuti madare ekumagistrate court vakanga vatibata nemhosva izvi vakanga vachishandawo vakambunyikidzwa nehurumende yamugabe.
Vagumbo vanotiwo kunyange hazvo vaipomerwa mhosva yekuronga zvekupirigura hurumende yavamugabe iyo yavairamba zvakazobudawo hazvo pachena kuti vamugabe vakange vasadiwe neveruzhinji sezvo vakazobviswa pachigaro nevamwe vavo vari muzanu pf avo vakabatsirwa nemauto kuvabvisa pachigaro gore rapera.
Sezvamunozivawo vana vembwa vasunuri musi umwe, zvakakura kutora makore matanhatu kuti vamwe vemubato rezanu pf vazoonawo kuti murume wainzi Robert Mugabe wakanga asvina nyika kusara muvura hwenyika musina kana chirimo vachibva vazomukudubura muzviitiko zvakaitwa muna Mbudzi gore rapera 2017. Zvino Mbudzi vanhu havachati muna Novemba muna Mbudzi, asi utongi huchahurimo hwakabudawo muna Novemba. Zvinongotiwo hameno mberi kwatinoenda ikoko, asi inozwa mufaro kuti nyaya dzataikurukura nezvadzo nokutaurawo kuti nguva yavo Mugabe yekutonga yakwana zvakazoonekwawo nenyika. Saka tingangoti takanga tisiri nyaya kufamba kudivi rakaipa remhepo.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira varashwet mukundu vanoti kuraswa kwenyaya yavagwisai nevamwe vavo kunogona kuonekwa senzira yemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa yekuedza kuti vatongi vematare vaonekwe sevanhu vanoshanda vasina divi ravanorerekera pamberi pesarudzo dzegore rino.
Zvinoita sekunge hurumende ichaya vamunangagwa inenge yatsupunureiwo mashandiro akaita semapazi akaita sematare kuti anga achiita zvinhu akati sunungukei aite zvinhu achishandisa zviri pamurau. Saka zvaitika zvinongotiburitira pachena kuti kare nguva yava mugabe mudzvanyiriri hwangu hwanyanyisa. Uyezve zvakarewo vamunangagwa nematare waya nemapoka ehurumende akasiyana siyana vari kutarisa nyaya yesarudzo kuti vange vachiita kunge chimiro chinenge chakati nakei pamberi penyika dzepasi rose. Izvi zvinoda kuti zvirambe zvichiitika kuti tinyatsoona zvakare kuti pane sanduku yaitika, asi nyaya hombe iripo nzi yekuti nyaya yagara isina maturo. Saka handione tichifa kuisa ukoshi hwakawanda kana kukoshi kusasereji nyaya iyi, asi kuti tingoitarisa seimwe yeudzvanyiriri hwaisika munguva dzakare.
Imwe nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti veruzhinji ngavachenjerere kufarira n'anga inobata mai huroyi.
Handifungi kuti tingati matare ava kugona kutonga nyaya nokurasa nyaya dzakaitwa dzinenge dzaipomerwa agenesi vamugabe. Zvazvinongoda ndezvekuti nyaya idzi dzaadzangova yatingati pachirungu academic, nokuti inyaya dzaiva dzaendesa kumatare dzichitevera mutungamiri anga ariko iko zvino vamugabe, vanova vakabviswa nekunana vamunangagwa. Saka matare iko zvino anenge aona kuti masamba asiyana tsvimbo yairerekera kuna vamunangagwa. Saka vamugabe havachina yatingati protection, saka dzinongova politics dzekutakuradza zvekuti vamugabe vanga vari munhu wakaipa wakazobviswa nawo namunangagwa. Saka tichazoona kuti matare ava kuita zvakanaka kana azombotongawo nyaya dzinoimvolwa navamunangagwa. Tinoziva kuti ne nyaya dzakawanda dzamadhiamonds dzinoimvolva even manasahwira vavamunangagwa vanavobheti mbofu navamwe, kana vatanga vamboitawo idzodzo dzakadaro dzinoimvolva vanhu varimo muhurumende ikozvo, tingaziva kuti matare avakugona kutonga nyaya maiso kwazvo nyemba kusadzarongwa. Asi pari zvino tinongoona kuti unongova mugariro wayo shuro kushaya nyanga. Matare anongoda kuita zvokuti anofadza nyaya achirasa nyaya dzavamugabe dzadzisina basa dzaingopunyikidzwa vanhu. Saka tinoda kuzoona matare achirasa nyaya dzinenge dzichienda nevaripo iko zvino vari kushungurudzawo vanhu.
Mushure mekubatwa nemhosva yavaipomerwa, vagwisai nevamwe vavo vakabhadhariswa madhora mazana mashanu pamunhu semari yefaindi pamwe nekushanda kwemaawa mazana mana nemakumi maviri pamunhu wega wega. Vasungwa ava vanoti vangangoenda kumatare zvakare vachida kuripwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.